manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Sangana zakare manero anasi uri musi wechitatu gunyana 29 2021 makateerera ku Studio 7 nevhenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatungi vatsva vedare repamusoro vapfumbamwe vanotoreswa mhiko. Mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanotaura kuHarare Agricultural Show. Nhasi tine hurukuro nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru wevatongi vematare edzimhosva munyika, Justice Luke Malava, nhasi vatoresa mhiko vatongi vapfumbamwe vatsva vedare repamusoro avo vakadomwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvichitevera bvunzo dzakaitwa neJudicial Service Commission muna Chikunguru. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vatoreswa mhiko yekutanga basa sevatongi vedare repamusoro ndava Rogers Manyangadze, vaJoseph Chilimbe, amai Catherine Keti Bach Muzawazi, vavongani Jovu, vaSamuel Deme, vamuna Mato Mutevedzi, vanevhakatiyo, vaElijah Makomo naamai Lucy N. Chipo Mungwari. Munyori wekomishen nona nezvevatongi vematare edzimhosva yeJudicial Services Commission vaWalter Chikwana vati kudomwa kwevatongi vatsvava kucharerutsa basa mudare reHigh Court.
Zvinoita kuti nyaya dziri kuenda muHigh Court dzitongwe dzichipera nekukurumidza nekuti chimwe changa chichinyanyonetsa panguva dzatatichiwanai ndechekuti majaji anga ari mashoma asi basa ranga richiwanda pamuseripozvo tine majaji 6 vakabva kuHigh Court vachienda kuSupreme Court nguva diki diki ichangopfuura saka izvi zvatibatsira zvikuru kuti basa rekuHigh Court ripo zvakanaka
Pama jaji agadzwa nhasi mapfumbamwe, vaviri vavo chete madzimai, tabvunza vachikwana kuti sei madzimai ange ari mashoma, vakati pane matanho ari kutorwa kuti pave nevatongi vechidzimai vakawanda.
Pamwedzi yakapera, mwiri yakapera, tine majaji matatu. Echikadzi pasina kana murume akapromotwa kubva kuLabour Court achiiswa kuHigh Court. Saka takaita majaji matatu akabva kuLabour Court achienda kuHigh Court. Majaji yo Justice Muri, Justice Maxwell naJustice Mchawa ndevechidzimai.
Mumwe wevatongi vadomwa nhasi Justice Samuel Deme havaone uye vachikwana vati izvi zvinoenderana nedonzvo reJSC rekuti vanorarama neurema havafaniri kushayiswa mukana. Vati Justice Deme vakakunda mubvunzo dzakaitwa pajekerere.
Judge Deme vakaitwa mainterview vanhesi muchiona nekuona performance yavakaita. So vapuwa opportunity, vakatora opportunity yavo vakakwanisa muinterview saka vajaji. Saka muJSC pari zvino tine maresecha tina judge vasingaoni asi vanenge vachiita basa ravo.
Justice Deme vati kudomwa kwavo kuve mutongi wedare kuchasandura maonero anoita veruzhinji vanhu vakaremara. Mutungamiri wesangano rinomirira magweta reLaw Society of Zimbabwe vaWellington Magaya vati kuwedzerwa kwevatongi kwakanaka chose asi vati chakakosha kuti vatongi ava vashande vakazvimirira pasina kupindira kubva kuhurumende. Masangano anoshanda akazvimirira vemabhizimisi kana ani zvake. Vamagaya vatiwo uori haudiwi zvachose mumatare edzimhosva.
Tinokumbirisa kuti vatongi vatsva vaiswa nevagari varimo vaite zvese zvavanogona nezviri mumasimba avo kuitira kuti pasaite uori mumatare edzimhosva. Especially kana tichitaura dare repamusoro reHigh Court. Dare rakakosha zvikuru rinenge rakatarisa nemunhu wese. Hatidi kuti muite nyaya dzehuori. Izvi zvinoapplyzwo kumatare ese whether kumagistrate court, labor court. Vatongi vanogona kuwanda asi vakauya nesika yekuita uori zvinokanganisa magains acho atinoona. So tiri kuvakumbisa kuti varambe vakasikira pekuti hatidi uori mumatarezi.
Vachikwana vati kugadzwa kwevatongi vapfumbamwe nhasi kwasvitsa vatongi vedare rehigh court pamakumi mana nevatatu uye gumi nevanomwe vari vakadzi, kusupreme court kune vatongi gumi nevaviri uye vashanu vari vakadzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti hurumende yavo iri kufara chose negoho regore rino uye icharamba ichisimudzira mabasa ekurima. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachivhura musangano wemabhizimisi waitwa kuHarare Agricultural Show nhasi, vachiwenga vati vanotarisira goho rakakura kudarika remwaka uno gore rinouya, uye izvi zvichaitika nekuvandudzwa kwezvirongwa zvakaita sepfumvudza nepresidential input scheme. Vachiwenga vatiwo hurumende ichatora matanho ekuti varimi vapiwe mitengo inofadza kuitira kuti vavandudze mabasa avo kuti nyika iwane chikafu chakakwana uyewo kuti maindastry awane zvekushandisa. Asi vati varimi vanofanira kutora kurima sebasa vosiyana nenyaya yekuswera vachivhima tsuro, mbeva neshindi mumapurazi sezviri kuitwa nevamwe.
Agriculture is a business. Hakusi kuenda kumunda moti kuenda kubasa. So that slogan ekunzi paweekend ndichamboenda kumunda hakuna zvakadai, kuzi kuenda kubasa. Ari kusumuka achienda kulight industry, ari kuenda kuheavy industry, ari kuenda kukura, mese muri kuenda kubasa. That's how we should approach this. We are all going to work.
Vaenderera mberi vachiti kunyevenutswa kwenational lockdown kuchaita kuti varimi vakwanise kuendesa zvirimwa zvavo kumisika pasina matambudziko. Vachiwenga vayambirawo vari kutenga nekutengesa mari pamusika mutema vachiti vacharangwa zvakaomarara. Vatiwo vanhu vanofanira kukoshesa nekutsigira mari yemuno.
I wish to reiterate the need for us all to have confidence in our currency, the Zimbabwe dollar. Hakuna chinhu chinonzi RTGS. It's Zimbabwe dollar iri as strong as any other currency. So that language yekuti tine RTGS must cease. Tine RTGS, tine Zimbabwe dollar. We need to give it our trust.
Vachiwenga vakurudzira varimi nevemabhizimisi kuti vashande pamwe chete mukusimudzira upfumi hwenyika. Varimi zana kubva kumativi mana enyika pamwe nemakambani zana nemakumi mashanu nemanomwe ari kuratidzira pashoo yegore rino iyo ichavhurwa zviri pamutemo mangwana. Shoo yegore rino iri kuitwa pachitevedzwa nzira dzekudzivirira denda recovid-19 uye vakabayiwa nhomba kana kuvhenekwa ndivo chete vari kubvumidzwa kupinda mushoo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Bazi rezveutano rinoti vanhu vasere vakafa nechirwere checovid-19 nezuro, zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvina nemazana matanhatu negumi nemashanu, kana kuti 4615. Vanhu mazana matatu nemakumi mana nevashanu, kana kuti 345, vakabatwa nechirwere checovid-19 nezuro wakare. Izvi zvasiya vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zana rezviuru nemakumi matatu zvine mazana maviri nemakumi manomwe nemaviri, kana kuti 130,272. Vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira chirwere ichi kekutanga vave mamiriyoni matatu nezviuru makumi matanhatu nemazana mana nemakumi manomwe nevatanhatu, kana kuti 3,060,476. Vabayiwa nhomba kaviri sezviri kukurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri nemakumi maviri nemapfumbamwe nemazana matatu negumi, kana kuti 2,229,310. Zviri kubva kubazi rezveutano zvinoratidza kuti uwandu hwevari kubayiwa nhomba huri kudzikira. Hurumende yaimbenge yazivisa kuti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu zviuru makumi mana pazuva. Hurumende inotiwo inoda kubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti inyatsoshanda zvakanaka. Vamwe vanoti chirikukonzera kuti uwandu hwevari kubayiwa nhomba huderere inyaya yekuti pane vari kufambisa mashoko enhema pamadandemutande akasiyana-siyana. Mukuzeya nyaya iyi, tabata mukuru anoona nezvekurwisa chirwere checovid-19 munyika, Dr. Agnes Mahomva.
Tiri kutomhanya mhanya subcommittee yedu task force inoona nenhau information ndopo wakatonyanyonangana napo chaizvo kuti wanyatsokuparadzira mashoko echokwadi, kwete iyo mamisinformation tinongogara tichinzwa iwavo, tichiwachishanda nemachief edu munharaunda mumacommunity medu. Zvese izvozvo ndozvetiri kungoita, asi tiri kungokuhomedza nekukurudzira vanhu vese zvavo, panga pamusha pako iwe nemhuri yako, kuti iwewe tapota musangotaura zvinhu zvinhu zvisina chokwadi, nekuti zviri kukonzera zvakawanda chaizvo kuti vamwe vanhu vatadze kuenda kunobayiwa nekuti vanenge vaakutya. Saka tiri kuti isu chirwere ichi hachisi chehurumende chete kuti ishande yega, ndechedu tese. Ngatishande pamwe chetepo kuti tigone kuchivharidzira chipere.
Asi muri kufarawo here neuwandu hwevanhu vari kuenda kunobayiwa pari zvino?
Tiri kufara, hatisati tasvika kwatiri kuda kuti tisvike kuya kunonzi kumatageti kwedu sekuziya kwenyu. Isu takataura, hurumende yakataura kuti toda kuti 60% kana kupfuura vanhu vabayirwe nhomba iyoyi, kuti tigonewo kuzoita iya inonzi herd immunity. Tozve tiri kumhanya mhanya nazvo. Kupindura mubvunzo wenyu hongu, tiri kufara nekuti tiri kutoona kuti isu munharaunda yedu yeAfrica, muAfrica region yeWHO inodifainwa neWHO, isu Zimbabwe tiri kutitori pamberi penyika dzose maererano nekubayira nhomba.
Ko, vamwe vanoti pane dzimwe nyika dziri pamberi pakubaya nhomba kuNorth Africa uko, Dr. Mahomba?
Tinozviziva kuti pane dzimwe nyika shoma shoma kuNorth Africa uko, asi hadzisi muAfrica region inodifainwa neWHO. Saka patiri kuona ipapo paAfrica region yakadifainwa neWHO, Zimbabwe tiri pamberi chaizvo. Izvo zviri kutifadza, asika hatisi kungofadzwa chete. Tiri kutoramba tichimhanya nendima kuitira kuti tigone kusvikawo tageti dzedu dziya dzatakataura kubva kumaambo kwevaccination programu yedu, dzetiri kuramba tichimhanya mhanya nadzo.
Mukuru anoona nezvekurwisa chirwere checovid-19 munyika, Dr. Agnes Mahomva, vari parunare muHarare. Mutungamiri webato rinopikisa MDC Alliance vaNelson Chamisa varamba mashoko ekuti bato ravo rapererwa nemazano uye kuti harina gwara rakajeka rekuti rinokunda sei musarudzo, uye kana rikakunda rinokwanisa kutora masimba sei kubva kubato rezanu PF rinozviti rinotsigirwa nemauto nevakarwa hondo. Mukuzeya nyaya iyi, tabata vaChamisa.
Vanotaura kudaro vanotaurawo mashoko avo, handizivi kuti vanowana kupi, asi kana muchida gwara tiedzei. Tiedzei bidzana, makationa pagovernment zvatinogona kuita. Makangoti bidzana, asi makaona nyika yese yanga yadirwa shuga, mbovha yemvura yanga yakurova nyika. Tinopama zvenyika, tingotiedzai kwenguva diki. Ndaitombotaura ndatei zvaimbogona kana kutipa henyu mwaka umwe chete. Mwaka uyo munozoona kuti munoramba makungotema tidzokorora. Tidzokororei engo, nokuti maitiro edu anonga achibva mukunzwisisa nekufamba neruzhinji rweZimbabwe. Vamwe vanenge vachida kunzwa gwara renyu rematengerwo enyika kuti muchapinda sei munyaya dzematenge. Isu hatisi vana samuzodika. Hatidi zvokuti tibudise pane simba redu tudza uyo anoda kutikanganisa dhirira. Isu tinotaura nyaya idzodzo kune vatsigiri vedu, vanoziva mafambiro edu, vanoziva marovero edu. Kana ngoma yekwedu yorira, vanoziva kuti inodayirwa sei. Hakuna ungadayira ngoma yaasingazivi, uye hakuna ungauya kuzochemera kuridzwa kwengoma yasingazivi kuti ingoma yerudzii.
Asi musi kutya here ipapa sezvakambotaurwa navacharamba vachitivo vakarwa hondo yerusununguko havazobvumidze MDC kuti itonge kana ikakunda musarudzo?
Hatina kana chatinotya isu. Ukanzwa munhu akudaro, munhu akutaura manzwira nzwira amaakutaura, kuratidza kutya. Ndo zvaitwa zvenaSmith akati aiwa kwete pa 1000 years bachi rangu ringatotonga. Izvezvi ari kupi? ndozvaita rwa ne vamwe vakati aisinotonga kuti tazvanaka kuzva madhongi amera nyanga ike zvino vari kupi iva vabatwa one demonika rasimitriya rokuda kurambira pachigaro asi isinoziva kuti ivo vacharamba vangada kuramba sezita ravo ndivacharamba acharamba hake asi hakuna kwaanoenda nyaya ndeyekuti iye anogona kuramba ari kumba kwake asi kana vanhu vabvuma vanhu ndovane vhoti vhoti haisiyo munhu mawo veterans anotodawo shanduko makavaona chidemonstrator mapenjeni avo haana kunaka vana chindwido nanamujibha vari kuita kunge vanhu vasina kuvira nyika inoi vari kutambura kunonga svosve nemuromo asi nyika ine upfumi hunoshamisa kudai
vamwe vachamisa vari kuti ivo zita rekuti MDC rinenge rakunyanyokonzera kusawirirana nekudaro munofanira kutsvaga rimwe zita uye vamonzora vakatoti ivo vachashandisa zita rekuti MDC Alliance musarudzo
munozviziva ka kuti chimusoro anogona kungofamba achidzongodza kubhongodza muto kuita kwawakaguta kune vanhu vanongoda kungokanganisira nyika unouya uchitaura uchindoshandisa zita rakati usafananidza nguva une zvatarubva ka mumwe munhu anongofunga kuti pamwe akapfeka bhachi rokuba iye ndiye atova muridzi webhachi roro asi bhachi rokuba rine magumo mapurisa achakubvunza kuti wakariwanisi isinoziva nyaya mazita ayo kuti haiwa haina kana nebasa rose panguva yakafanira tichava nezita tichava nemafambiro anozikanwa nenyika yezimbabwe zvinoita kuti pasava nekunge tichipokana kana kukonganisana tine nhoroondo ka takatanga musangano uyu kare kare vamwe vakazopindawo hava vakajoina vaakuya vachizviti vanogona kutungamirira izvozvo zvinowanikwa mukufamba nemukurarama 2018 chaiyo papa nemapati akawanda vana mai kuti vanga varimo mudariro nepatiyo iyi yamamuchitaura yaakwe asi haina kuvhoterwa nevanhu vanhu vakavhotera Alliance nekuti ndopavaiziva kuti ndopane zvavanoda vanhu havafungirwi
mutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vanelson chamisa vachitaura vari parunare muharare studio 7 iri kudawo kutaura nevatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika vose vamwe tichiri muhurukuro navo uye tichakupakurirai hurukuro dzatinenge taita navo kana vabatika yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vakuru vakuru vemunigeria vavhura zvikoro mudunhu rekumaodzanyemba rekaduna zvichitevera kumbovharwa kwezvikoro kwemwedzi miviri nepamusana pekusagadzikana kwanga kuri mudunhu iri dunhu iri ragara riine dambudziko rekupambwa kwevana vechikoro uye sangano reUnited Nations Children's Fund rinoti vana vechikoro vanosvika miriyoni imwe chete vanotya kuenda kuchikoro kana kudzokera kuchikoro nekutya kupambwa mumwe wevakuru vakuru vemauto muamerica general mark milley vakaudza dare recongress kuti nhare mbiri dzavakaridzira mumwe wavo wekuchina munguva yekupedzisira yehurumende yavadonald trump dzakaitwa zviri pachena uye dzakange dzakanangana nekugadzirisa mutauro waivepo vamilley vakati vakaudza vakuru vakuru vehurumende yavatrump nezvenhare dzavo mbiri uye vakaudza vakuru vemauto muchina kuti hurumende yavatrump yainge isina urongwa hwekurwisa china mumazuva avatrump ekupedzisira vari muwhite house zvizvarwa zvezimbabwe nezvekune dzimwe nyika dzemuafrica zvinogara muamerica hazvichina chishuviro chekumusha panyaya dzesadza sezvo zvave kukwanisa kuwana upfu nyore kubva kune chimwe chizvarwa chezimbabwe chave kugaya upfu chiri kuwayne county mudunhu reohio uhwo hwave kutengeswa mumatunhu matanhatu emuamerica kunyange hazvo vari mudzidzisi wepachikoro chepamusorosoro chefriends university chiri kuwichita mudunhu rekansas dr moses rumano vanowana nguva yekunorima chibage manhanga muriwo neipwa kudunhu reohio uko kune musha wavo izvo vanotengesera vamwe dr rumano vakatanga kurima chibage muna 2015 vachiti ndechekudya nemhuri yavo asi vakazoona vasara nechibage chakawandisa zvekushaya kwekuchiisa izvo zvakazovapa pfungwa dzekugadzira maputi pamwe nekugaya upfu vachitengesa muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika kunze kwenyika jonga kandemiri westudio 7 aita hurukuro nadr rumano kuti tinzwe nezverwendo rwavo
pari zvino ndiri kukansas asi tinoshanda basa rekurima nekugaya hupfu tiri kuohio zvekugaya hupfu takazvitanga gore rakapera nekuda kwecovid hapana kwataikwanisa kuzofamba nekuenda apa tanga tine chibagei chakati one day saka takatanga kugadzira maputi ekumba masalted tobva tazogadzira mamwe maputi zvekare anenzi mahoney flavored atinongomwa yamaya huchi kuita kuti vanhu vanonetseka nemaallergies wakwanise kuzorapika saka zvinezvi taakugaya hupfu hwakawanda nekuti tine chibagei chakawanda mudunhu reOhio kuno kuamerica.
Makatanga rini zvekurima chibage zvekuti mungaita chibage chekuti chawanda tashaya zvekuchiita taakutoita hupfu?
Ndakatanga kurima muno muamerica 2015 ndaingorima tuchibage twekuti ndikwanise kuzodya pamwe chetepo neshamwari saka ndikufamba kwenguva pandakaona kuti vanhu vakawanda waifarira chibage chekumusha chisina kuiswa fertilizer ba ndakazoramba ndichipamhidzira zvishoma nezvishoma kuti ndirambe ndichikwanisa kuzopa vanhu vakawanda waida chibage kunewo kune dzimwe nyika dzakati wandei wakafanana naKenya wakafanana nenyika dzana Tanzania wanofarirawo chibage saka chakati isusu tirime chibage chakati wandei.
Saka iye zvino maakurima munda wakakura zvakadii unokwanisa kuti musupply kana muwanise vanhu muamerica muno hupfu nokuti ndinoona ini ndiri kudunhu reMaryland ndakatoona vamwe vaine tsapo dzehupfu idzodzo.
Gorino takarima 10 acres dzechibage chekuZimbabwe chisina kuiswa ba fertilizer asi chakangoshandiswa mupfudze wemombe newembudzi uye newehuku kuti chikure saka tiri kukarira kuona gohwo rakati kurei chaizvo uye pari zvino tine chibage chakawanda chiri kumatura kwedu chinokwana kusvika icho ndofunga kuma 5 metric tons chitoripo kare chekuti hupfu hauchapereba maputi haachapereba saka tikakohwa gore rino tinenge taane gohwo riri pamusoro-soro tinenge taane chibage chakawanda chekuti tinoramba tichikwanisa kuti tifidhe vanhu kuZimbabwe nekune dzimwe nyika vanofarira hupfu hwedu hwemugaiwa nengwerewere.
Tiri kuona muri kugaya hupfu hwemugaiwa nengwerewere muri kuzvifambisa sei?
Ndakakwanisa kushanda nevakomana vekumaamish patakatanga kugaya taingogaya hupfu hwemugaiwa wasina bachigayo chihombe chinokwanisa kugadzira ngwerewere asi takashanda nevakomana ava makore mairi adarika aya saka taakukwanisa isusu kuzogadzira hupfu hwengwerewere uye tiri kuronga zvekare kuti tigadzire hupfu unodyiwa nevanhu wekuwest africa kunyanyanya wekuGhana uye newekuNigeria tinoda kuti isusu vanhu vese vatema wekuafrica vari muno muamerica tikwanise kuvapa chikafu chavanofarira kunyanyanya chehupfu.
Vanhu vari kutambira sei zvamuri kugadzira zviri hupfu ngwerewere roramiru nemaputi?
Ndiri kuona zviri kugashirwa zvakanyanya nekuti pari zvinezvi taakuendesa hupfu hwedu kumastates anodarika 15 mamwe acho tinenge tichiti vanhu vanokwanisa kuodha padande mutande redu pawebsite pedu inoti www.redstarmaputi.com uye vanhu vanokwanisa kutenga hupfu ipa tobva tatongoshipa wobva waendeswa kumba kwavo wanotoona hupfu hwavo huri pamusiwo peimba yavo padhora uchaipo wanozongovhura dhoo muno muamerica uye pari zvino isusu tane hupfu hwedu huri kuma6 states chinangwa chedu ndechekuti gore rinosati barapera tinge taisa hupfu hwedu kuma10 states muno muamerica kuti vanhu varege kuzonetseka nekutenga hupfu uye tiri kuronga futi tikwanise kuzodaro munzvimbo yecanada kuti vanhu vanenge vaodha hupfu hwavo pawebsite wanongozoona hupfu hwaapa dhoo zvese zvinongoitwa zvese ipapo paonline pawebsite kuita kuti vanhu vakwanise kutenga hupfu vari kunzvimbo dzese dzakasiyana-siyana.
Chizvarwa cheZimbabwe Dr. Moses Romano vari parunare kuwinchita kuKansas muno muamerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Chirongwa cheUnited States Students Achievers Program kana kuti USAP chiri kukurudzira vadzidzi vanoshaya kunyoresa nechirongwa ichi kuitira kuti vaenderere mberi nedzidzo yavo yeordinary level pamwe nelower 6 munandira 2022. Vanoda kupinda muchirongwa ichi vanofanira kunge vanyoresa musi wa8 Gumiguru usati wadarika. Gibbs Dube weStudio 7 abata vaAnesundoro kuti tinzwe nezvechirongwa cheUSAP.
Mwana kana achida kuuya kuzodzidza paUSAP Community School anokwanisa kuwana maapplication nenzira dzakasiyana. Saka togona kutanga tichiti vana vanotorwa nechikoro vanotora maform 4 uye malower 6 fanike pa application ye gore rino vari kutora maform 4 uye malower 6 vana vanogona wana ma application I atingati ma physical emapepa ku Harare ku muavonde ku education majors vanogona kumaona kumtare ku Tena Memorial Library vanogona ku Blawayo Library kana kuti vanogona wana kugweru Memorial Library asi kana munhu asinga akwanise kuwana maapplication munzvimbo idzodzo munhu anogona enda pawebsite yechikoro apo paanokwanisa kudownloada application yacho palink asi tinonzwisisawo kuti vamwe vana vanogara kumaruwa kusina internet uye vasina nzira yekukwanisa kuenda kunzvimbo kumaguta makuru naizvozvo tinobatanidza nawo tichishanda neveministry of education tichishanda nevamwe vana vakapfuura nemusap tichishanda neivo vana varipo vanobvawo kunzvimbo idzodzo tichikumbira tichivakurudzira kuti vatambanidze maapplication iwayo kuti vana vakwanise kuwana kuuya kuchikoro uye tichitotendawo iwo mukana watitorinawo watatowana nhasi kuti tikwanise kushambadza shoko iro rekuti apply kuusa community school
kana rese pane mwana ari kudotitoko anoda kuapply nhasi anoita sei
kana mwana achida kuapply nhasi zvatareva kuti anogona kutsvaga maapplication iwayo asi kana vane mibvunzo vanogona enda panhamba dzedu dzepa WhatsApp dzinoti 0771 021 511 again tipamizve 0771 021 511 apo pavakaenda panhamba idzodzo vakakanda mibvunzo yavo vanowanawo vanhu vanokwanisa vabatsira vachivaudza zvese zvavanoda kuita asi chikuru ndechekuti mwana wese anofanira kuwana application kana aiwana oitambidza kumaofisi wayo yotumikwa kana vana kana maapplication auya oraviwa vanhu voita vachitarisa kuti vana vakakodzera kuti vawanewo kana ivoyo ndevapi
pafees panobva kwakamira sei
sekutaura kwatatichiita kuti vana vatinowana vanobva kunzvimbo dzakasiyana siyana havazi vese vanokwanisa kubhadhara school fees yakakwana saka chikoro chinoshandisa model yekubhadhara fees yekuti mwana anobhadhara fees yaanokwanisa vataurirana nechikoro saka varipo vana vekuti vanokwanisawo kubhadhara mafees kwoita vana vekuti zvishuwa vanogona asi mari chaidzo dzekuti vabhadhara havana apa vanenge vachitaura nechikoro kuti vakwanise kuona kuti vawane kuwana dzidzo yavo vasingatobhadhari mafees iwayo asi zvinei zvichisiyana mumwe nemumwe nesituation yaanenge ari nekwaanenge achibva
avo vanga vari vaanesu ndoro vachitaura naGibbs Dube westudio 7 pamusoro pechirongwa cheUnited States Students Achievers Program. Chirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vatongi vatsva vedare repamusoro vapfumbamwe vanotoreswa mhiko. Muteedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanotaura kuHarare Agricultural Show. Nhasi taita hurukuro nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa avo vanoti bato ravo rine gwara rakajeka panyaya dzekutungamira nyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 29 Mpandula 2021 Prophet Jeremiah. Indabeni zethu lamhlanje. Umsekeli kaMongameli welizwe uMnumzana Constantine Chiwenga uxwayisa abalimi ukuthi baqakathekise umsebenzi wabo basebenze bengadlali emapulazini. Umahluli omkhulu weZimbabwe uJustice Luke Malaba namhlanje ufungise abahluleli abathupha munye ukuqala umsebenzi emthethwandaba waphezulu owe-High Court. Iphendulile imidlalo yenguqu yemncintiswano wenkezo yeChibuku Super Cup ehle yaqala namhlanje enkundleni ezijiyeneyo zelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umsekeli kaMongameli welizwe uMnumzana Constantine Chiwenga uthi uhulumende uyathokoza kwamagama ngesivuno sabalimi zalonyaka esithi bazaqhubekela phambili besenza konke okusemandleni abo njengohulumende ukuthuthukisa umsebenzi wokulima elizweni. Umsekeli kaMongameli uveze injabulo yakhe evula okusemthethweni umhlangano wabosomabhizimusi owenzelwe embukiseni omkhulu wezokulima elizweni oweHarare Agricultural Show namhlanje. UChiwenga uthi bakhangelele ukuthi ngokuphumelela okwenze inhlelo zabo zokulima ebeziphathiswa nguhulumende ezifana lolukamongameli lokuphathisa abalimi ngenhlanyelo imvundiso lokunye okokulimisa olwe-Presidential Input Scheme lonyaka kuza kwengeza idlabuzane labalimi ukuthi bathuthukise umsebenzi wabo okwezinga laphezulu okuzadala kubana isivuno somnyaka ozayo sikhuphuke ukwedlula esalonyaka. UChiwenga uveze ukuba uhulumende wakhe uzathatha amanyathelo ukubona ukuthi abalimi bayaphathiswa ngazo zonke indlela ukuze kwehliswe inhlupho abahlangana lazo emsebenzini lokuthi bahlawulwe intengo engcono lapho sebethengisa isivuno sabo bathole inzuzo yokunakekela imuli kanye lokuyathenga okokulimisa komnyaka ozayo. Kodwa waxwayisa abalimi ukuthi bana kumele baqhakathekise umsebenzi wabo basebenze njengabantu abaqhatshiweyo hatshi ukutshona besiyazingela umvundla kumbe ukuyagebha imbeba emapulazini abo njengalokho okwenziwa ngabanye.
Government is alive to the fact that farming is a business. As such, necessary adjustments will be made to producer prices of various crops in line with changes in the macroeconomic fundamentals and timely process payments to farmers. It goes without saying that our farmers need to be adequately incentivized in order to ensure sustainability and growth of the sector. This is what we will do on our part. But we also now expect that farms are not for hunting or for chasing the poor rabbits and squirrels. That land must be worked upon. So this is why we say we want cooperation, we want coordination, we want everyone, every stakeholder in the agriculture sector to take part in the development of this country. Agriculture is a business.
UChiwenga uthembise abalimi ukuthi iziqondiso zokumelana le-COVID-19 eze-lockdown zizayekethiswa ukuze bengabhekani lenhlupho lapho sebehambisa isivuno sabo besiyasithengisa emikambo leziphaleni zelizwe. Waxwayisa osomabhizimusi abathenga lokuthengisa imali emkambo ongekho emthethweni esithi bazajeziswa kanzima bengabanjwa. ucinge ngokukhuthaza osomabhizimusi abalimi abembayo labanye ukuthi basebenze ndawonye ukuzithuthukisa ngokwabo okwezinga laphezulu okuzakhokhelela ekuthini bathuthukise umnotho welizwe. Phakathi kwabantu abahlolwe izolo eZimbabwe kutholakale abaphezu kwamakhulu amathathu 345 bele COVID-19, kwathi abathoba 28 babulawa yileli gciwane. Okwamanje ilizwe selenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu. 3.1 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19, kodwa abangaba yizigidi ezedlula kancane ezimbili. 2.2 million yibo asebehlatshiwe amajekiseni wonke womabili, kubika abogatsha lwezempilakahle. Umahloli omkhulu eZimbabwe uJustice Lukumalaba lamhlanje ufungise abahlulele abathoba munemunye ukuqala umsebenzi emthethwandaba waphezulu o-High Court abasanda kukhethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngemva kokuvivinywa yikomishini ebona ngezemithetho eye-Judicial Service Commission. Abafungise ukuqala ukusebenza emthethwandaba we-High Court ngababalisa umnumzana Rogers Manyangadze, Joseph Chilembe, Wongani Ndlovu, Samuel Deme, Mnamato Mtevetsi, Nevakatiyo, Elijah Makomo, lamakhosikazi amabili uCatherine Kate Bach Mzawazi loLucy N. Chipo Mungware. Abekomishini elawula abahluleli bemithethwandaba e-Judicial Service Commission bathi ukuqala umsebenzi kwabahluleli abatshalaba kuzanceda kakhulu ukwehlisa umthwalo womsebenzi wemithethwandaba obungasahambi kakuhle, ikakhulu ngesikhathi sokuvalelwa kwabantu ezindlini phansi kweziqondiso eze-lockdown zokumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Phakathi kwabahluleli abatshalaba, ababili babo kuphela ngabesifazane. Bathe bebuzwa abe-Judicial Service Commission ukuthi kungani abesifazana bebalutshwana kangaka, bona bathi lokhu beqhubeka ngohlelo lwabo lokudinga abahluleli abaningi. Ngakho ke uhlandla elilandelayo, mhlawumbe inani labesifazane lizabe liphezulu ukwedlula leli hlandla. Abafungiswe ukuqala umsebenzi namhlanje bahle bakhuphula inani labahluleli bomthethwandaba we-High Court kwabangamashumi amane lantathu, abalishumi lasikhombisa babo kungabesifazana. Edaleni laphezulu ele-Supreme Court kulabahluleli abalishumi lambili, abahlanu kuphela kungabesifazane. Omunye wabahluleli abafungiswe namhlanje nguJustice Samuel Deme owesilisa okhubazeke emehlweni. Uchikwana wamukele ngenjabulo ukuphumelela kwakhe ekuvivinyweni ngabe-JSC. Esithi lokhu kwenziwe kulandela isisekelo sombuso welizwe esinika ithuba lelungelo kwabakhubazekileyo ukuthi bengachiywa phandle endabeni ezinje. UJustice Deme uqhubeke ethi ukuphumelela kwakhe ukukhethwa ukuba ngomunye wabahluleli bomthethwandaba waphezulu kuzanika idlabuzane kwabanye abakhubazekileyo ukuba basebenze nzima ukuthola amathuba anje, hatshi ukumelela ukukhanyezwa. Abenhlanganiso elawula umsebenzi wamagqwetha e-Law Society of Zimbabwe bathi ukwengezwa kwenani labahluleli kulinyathelo elihle kakhulu, kodwa okuqakathekileyo ukuthi amajaji lawa asebenzise ubungcweti babo ukwahlulela amacala, kungabi lokungenela kwezombusazwe emsebenzini wabo kumbe ukukhangwa ngemali ngabosomabhizimusi loba kudinga ukufumbathiswa. Izakhamizi zenkayi zithi kusobala ukuthi uhulumende kazimiselanga ukuphutshisa uhlelo osolulesikhathi eside lwasungulwayo olokulungisa imigwaqo osuka enkayi usiya kobulawayo lezinye indawo, lanxa esithi uzalugqiba. umphathindambo kahulumende ubona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube usanda kutshela iphephandaba ye-electronic ukuthi ukwakhiwa komgoqo lo kuyingxenye yezinye zenhlelo ezimqoka zikahulumende aziqhuba esigabeni seMathebeleland North. Uncube uvumele ukuthi ngempela uhlelo lolu olwasungulwa ngomnyaka ka-1993 kwakumele lugqitshwe ngomnyaka ka-1999 njalo uyazwisisa ukukhonona kwezakhamizi. Uthi lanxa uhulumende kamongameli Mnangagwa izama ukuluphutshisa, impahla zokusebenzisa zike zasilela okwesikhatshana. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Bedini Kubhebhe, isakhamuzi seNkayi njalo oke wamela iNkayi South edalele ephalamende.
Uyatsho lokutsho ukuthi athi yena from 93 kusiya fika 99 fanele ukuthi ngaso walungiswa waphela. Kwakuyi-government ye-Kuwait eyayithe yona izancedisa uhulumende weZimbabwe ukulungisa lowo mgwaqo. Kodwa i-government ye-Kuwait yagcina iphuma ichiya ngenxa yokuthi i-government yeZimbabwe kayizange yenze into okwakufanele izenze ngesipho leso eyayisinikwe i-government ye-Kuwait. Uzananzelela ukuthi ngaso sonke isikhathi ama-election esenuka santungwana, izanu iyasukuma ime itimpo ikhulume izinto ezaziyo ukuthi ayingeke yazenelisa ngoba ivele siyehlulekile ukuzenelisa. Bakhuluma kunje nje ngoba sebezwe sesiqala ukukhuluma ngomgwaqo wenkayi ngesimo esiyiso sona. Sebebona ipressure isikhona, sebezama ukuresponda ngokuthi bakhuluma ukuthi bazawulungisa. Angiboni bekwanisa ukulungisa. Umgwaqo wenkayi ungaphela kuphela nxa sokungene uhulumende olozwelo labantu. Wena okubona ukuthi umgwaqo uhulumende onguye sibiloti yena ukhokhela abantu ayethatha ukubhu alufake phezu kwetarati selungisa umgwaqo. Awuboni ukuthi ngumhlolo wona lo?
Ungathi kukhona umahluko owake waba khona yini? Sezwa abanye ephalamende besithi umgwaqo wenkayi leKwekwe usungcono.
Engingathanda ukukutshela abalaleli sithandekile ukuthi ngivele enkayi nesonto. Bengihambe ekhaya ngeThursday. Ngicine ngihambe kunyanga ephelileyo. Ukugreda ababekwenzile babethethe ubhuqu balufaka emgwaqweni. Ngokuhamba kwezimota isikhathi eside just 1 month amagodi abamaphotholes akade besithi bavalile asevuleke asekhamisile within a month. Kodwa nxa usizwa bekhuluma baza kutshela ukuthi millions and millions of US dollars worth angenile kona lwana umgwaqo befaka ubhuqu abalufake emgwaqweni nalana. Mina ngibona abakhuluma yindlela zokuvala ukudla imali abakwenzayo ngoba angisiboni isizathu sokuthi uhulumende angathi elama options anjengokuthi build on and transfer babe belokhu besithi bakumelelwe yena ukuthi aze alungise umgwaqo. Ngibona ngani nxa bengaya tender akhona ama companies angenza i build on and transfer yomgwaqolwana faka ama toll gates abantu bahambe kuhambeke akudingeki ukuthi kuze kube ngukhulumende onguyosebenza. Umgwaqolwana kule 2 kilometers ekade zisuka eQueens siyabambanisa i bridge le i 2 kilometers weziyana zaqalisa ngabo end of 2016 kwaphuma umgabe zingakapheli i 2 kilometers. Kuthethe umnangagwa another 4 years ukuthi azaqedise i 2 kilometers ezaz lezithiwe ngumgabe. So if it takes uhulumende 4 years ukuthi alungise i 2 kilometers, sure lumgwaqo uzaphela nini? Uyaphela mzwana kutheni? Okumqoka ngokuthi bathe bona sebevala umgwaqo lowo ngobhuqu. So kuvuleke sokukhamisile kathesi kodwa imali enengi ihambile. Sekukhulunywa ngomgwaqo nalowo ngoba ama elections ka 2023 aseseduzane. Yikho sokukhulunywa ngawo. Babona futhi njalo ukuthi ngenxa ukuthi umgwaqo lowo usemlonyeni yabantu uvele uzabadlisa. Kodwa this time monani kuzaba nzinyanyana ngoba eqinisweni uhulumende kaMnangagwa ukhuluma manga uthi economy yeZimbabwe iya improve kodwa nasi kubonisa kuma business izisebenzi ezihwala ezihola imali eziphilisa kazi kubona abantu indlela abaphila ngayo ilokhu isiba worse than ababe yikho khona. Kufumele ukuthi ngoba ama elections seseduzane.
Lo bekungumnumzana Bedini Kubhebhe isakamuzi seNkayi njalo owake wamela iNkayi South edalele ephalamende ubekhuluma ecingweni lo sithandekile Mhlanga weStudio 7. Live talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forum sikhangela kwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala amanye amazwe. Umongameli Mokgweetsi Masisiwa wele Botswana ngolesithathu ugcizelele ukubana kuqakathekile ukuthi kwesulwe izijeziso zomnotho ezafakelwa eZimbabwe. Uthi izijeziso zomnotho sezidale uhlupheka ikakhulu ebantwaneni abesifazane kanye labadala eZimbabwe. Umqondisi Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron wele Botswana.
Khuluma le ntatheli izindaba eHebron ngolwesithathu uMasisi uthe kumele amazwe angentshonalanga ayiwo afaka izijeziso zomnotho acabanga abantwana abeZimbabwe abahluphekayo. Uthi izijeziso zomnotho ziphazamisa impilo eZimbabwe ikakhulu ngesikhathi ilizwe libhekane nokulwisana lobhubhane lwe-COVID-19.
It also was a call for the international community to end sanctions against Zimbabwe, particularly in the face of COVID, because it's the children, the women, the elderly.
Lubizo lokuthi amazwe angentshonalanga yesule izijeziso zomnotho azifaka eZimbabwe ikakhulu kuyisikhathi se-COVID ngabantwana abesifazane kanye labadala abahluphekayo ngenxa yezijeziso. Kungaba nzima kakhulu ukuthi iZimbabwe iphume kubunzima obulethwe yi-COVID-19.
Kodwa umnumzana Nqabutho Mabena oyibandla leZimbabwe Communist Party ekwele South Africa uthi akumelanga kugconwe izijeziso zenotho ngesimo esikhona eZimbabwe.
Sekugcizelelayo ukuthi ukuwa komnotho weZimbabwe kakwenziwanga ukufaka ama-sanctions, ngoba umnotho weZimbabwe uqale ukuwa ngo-1991 kufakwa Economic Structural Adjustment Program. Sithe sifika ku-2001 lapho kwangena khona izidera, umnotho wakithi wawuvele usuwile kakhulu. So umnotho kawuyiswa ngama-sanctions, wawuyiswa ngama-bad policies ayefakwa nguhulumende obusayo. Kodwa ke sihambisana lalokho okukhulunywa ngabakhokheli besadaki akuthi ama-sanctions kumele aphume.
Umongameli Masisi ekhuluma emhlanganweni womanyano wamazwe o-United Nations General Assembly eNew York ngolwesihlanu ukhuthaze amazwe afanele United Kingdom kanye leMelika ukuthi yesule izijeziso zomnotho ezethiswa abanye eZimbabwe. Umnumzana Benjamin Sibanda, isizalwane seZimbabwe eHebron, uthi uvumelana lo Masisi ngoba izijeziso zomnotho zilimaza abantu kazana zithiya phandle labo okuthiwa kumele zibhekane labo.
Mina lama ngiwabona ama-sanctions ukuthi enza, and the guys also who are targeted labo, they don't feel the pinch. So basically angezelela ubuhlungu belizwe obukhona elizweni. So if the outside world could have abantu beZimbabwe at heart, bakuphipho ngama sanctions lokho ngwavele kubulala uZulu, akubulali labo bantu, ngolabo bantu vele abathatha imali, bathatha imali eningi kakhulu, eningi kakhulu vele ama sanctions laba afakileyo.
Amazwe angentshonalanga wona ayala ukuthi izijeziso zomnotho zilimaza umuntu kazana ngoba zayitheswa enye inkokheli yeZANU-PF kanye labanye abalobudlelwano lombuso. Kusenjalo eleBotswana selibumbe ikhomishini ezacubungula uhlupho lokuntshontshwa kwenkomo emzini yasemngceleni leZimbabwe. ELeBotswana lithi abeZimbabwe babantshontsha inkomo lezi. Umongameli Masisi ngeviki edlule uthembise ukubumba ikhomishini ezabona ukuthi udubo lolu lungaqedwa njani kulokufuthelana emzini yasemngceleni lapho sekubulewo oyedwa eZimbabwe ocatshangelwa ukuthi lisela lenkomo. UMasisi uthembise ukuthi kasuka yekela abantu bakhe bephile njengesiphephelo elizweni labo lapho okubika izinye zakhamisi ezidele imizi yabo sezisesaba amasela enkomo. Kodwa abanye bathi udaba lolu kumele lukhanyelwe ngelihlo elibukhali ngoba kulolunye olusegudwini lapho iBotswana idubula inkomo ezingena zivela eZimbabwe. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiseHebron kwele Botswana.
Isikolo esinceda abantwana abaswelayo abafisa ukwenza izifundo zaphezulu eseUnited States Student Achievers Program, USAP, Community School eseZimbabwe sesidinga abazangena kuzifundo ezijiyeneyo ngomnyaka ozayo. Unkosikazi Rebecca Mano kuhlanganiso ye-Education Matters uthi kumele abafisa ukungena ku-ESAP Community School eseduzane leGoromonzi basebenzise ubulembu be-internet kukhasi lesikolo lesi bafake izicelo zabo zama-applications kungakedluli umhlaka 8 wenyanga ezayo. Unkosikazi Mano uthi abafisa ukukhuluma labo enkundleni yokuxhumana eye-WhatsApp ngodaba lolu kumele basebenzise inombolo ezithi 263-771-02-1511 077-102-151. Balakho lokuya emahofisini eMelika koBulawayo, eHarare lezinye indawo. Unkosikazi Mano uphinde wathi abantwana abangenelisi ukuhlawula imali yezifundo bayancediswa isikolo lesi. UGibbs Dube uxoxe lo Primrose Magujwa owafunda eNjube High School osefundela ukuba ngunozindaba esikolweni se-USAP Community School.
Ukuthi ngize ngithole i-application form yesikole lesi ngasendelwa ngumngane ku-WhatsApp, and then ngase ngifila ngephepha ngaliprinta, and then ngabhala ngaphena amaphepha ami, and then ngase ngihamba ngawa faka ngaleso sikhathi amaphepha angikhona besubmitha eNAS American Space eBulawayo, yikho lapho engahamba ngasubmitha khona.
So watshelwa mbani ukuthi kumele kube lento enjalo? Wezwa njani sotsheli?
Ngesikhathi mina ngi-applya nganginyela lwazi oluningi ngalesi sikolo, nga-applya ngokuthi ngangithabela ukuthi i-scholarship. Kwakuyinto entsha yimi ngoba ngibe yiklasi yokuqala, so kwabe kungakabi lo lwazi oluningi ngesikolo.
Ye, Primrose, nxa sisikhangela sibili sibona ukuthi kulabanye abantwana abakhatshana sibili abahlala endaweni ezingakhanyelwa ukuthi uzoyefika khona kuba nzima kakhulu. So abantwana abahlala endaweni ezinjalo bangayenza njani ukuze bengene kuhlelo lolu owena ophakathi kwalo?
Ya, kulula ukuthi bangene ngoba khathesi kunje bakhona abantu abalolwazi nge-scholarship lesi abavela endaweni eziningi zaseZimbabwe, emakhaya lasedorobheni. So laba bantu yibo abahamba be-spread ilizwi nge-USAP Community School. Njengani, so khathesi abantu abahlala emakhandeni sebekwazi nge-USAP Community School ngani. So kunjalo kula bantu abakhona abavela emakhaya laba bahamba benika abantu ama-application.
Yes, singathi kwaba lula kanganani kumbe kwaba nzima kanganani ukuthi u-apply khonapho uzungene? Batshela abantu.
Akukho lula khona. Okufunakalayo ukuzinikela ukuthi ma u-answer uphendule imibuzo eku-application ube leqiniso, ukhulume ukuthi wena ubani, uvela ngaphi, ufunani. Yikho okuqakathekileyo ukuthi uze uthole indawo.
Kwakuthatha isikhathi esingakanani ukuze ugcine ukungena khonapho xa sikhangela ukuthi wa-applya wahlala isikhathi esingaka wakuphendula wayenza ama-interviews? Akubatshela abantu.
Nga-applya sengizabhala imhloliso yezimseki kwakukubo okthoba, and then ngahlala kwaze kwaphendulwa kubo November. Yikho lapho engahamba khona ngaku-interview ngemva kwesikhathi eside sibili, and then ukuthi ngize ngithole impendulo yami kwakubo December. Sengize ngaphosa ngakhohlwa lokuthi ngangena ku-interview.
Akubatshela abantu ukuthi kukuyenzakala kono kusuphakathi kwakho?
Kuyenzakala kakhulu. Oqakathekileyo nje ukuthi umuntu azinikele ukuthi mayenze into yakhe, afake amandla akhe wonke, azitshengise ukuthi ungubani nokuthi ukwanisani. Like umuntu engazincindezeli, bonisa ukuthi ungubani ku-application lakho nxa ulifaka. Nothi njengomntana nje owesikolo, but ukuthi uyenzani futhi ukuthi uncedise abantu abaku-community yakho, uwenzele ukuthi lawe bebone ukuthi umuntu ozaletha imfundo ozayithola lapho yakhona uyiphendukise elizweni.
U-Primrose Magujwa owafunda eNjube High School usesikolo se-USAP Community School ubexoxa lapho loGibbs Dube we-Studio 7 eseGoromonzi. Kwezemidlalo, isiphendukile imidlalo yenguqu eyomncintiswano wenkezo yeChibuku Super Cup ehle yaqala namhlanje enkundleni ezijiyeneyo zelizwe. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 yezemidlalo uJoseph Njanji.
Bekule mdlalo isikhombisa namhla enkezo yeChibuku Super Cup njalo leyo eqale kuseni ngehola lethumilanye iphele kanje enkundleni National Sports Stadium iqembu leHerentals libe ngitshikile obhanqa 0-0 leZPC Caripa esakuva iqembu leCranbourne Bullets libe ngitshikile obhanqa 1-1 leManyika Diamonds kuthi eletriangle lenkezo Platinum Stars bona abe ngitshikile obhanqa 2-2 emdlalweni odlalelwe enkundleni yemandaba. Bekulo mdlalo wodwa ngehola lakuqala emini obuphakathi kweqembu leChicken Inn kanye leBulawayo City wona odlalelwe enkundleni yeBarber Fields njalo ofike emaphethelweni iqembu leChicken Inn lingqoke ngethuku kanya limpumela itsho ukuba iqembu leChicken Inn selifinyelele ukuyadlala kusigaba sesemifinali yomncintiswano weChibuku okuyisimo esijabulise kakhulu umqeqeshi waleli qembu uJoey Antipas.
First of all,
ngithanda ukutshayela ihlombe abafana bami ngowenelisa ukubuthelela imiklomelo elithumi ebesiyidinga ukuze sidlulele kusigaba esilandelayo. Asidlalanga ibhola elinathisa amanzi kodwa okuqakathekileyo ukuba senelise la kusigaba esilandelayo ngoba sivame ungaqhubi kuhle kumncintiswano weChibuku. Kusase lomsebenzi omkhulu kodwa esibhekane lawo ngoba abadlali bethu abakabi sesimeni okumele babekiso.
Umqeqeshi weqembu leBulawayo City uPhilani Ncube uthi abafana bakhe badlale kuhle noma nje benqotshiwe.
I think in terms of performance we are better than them. The only thing that they did is
ngokubona kwami sidlale kuhle kulabo kodwa okudala umehluko yikuba bona benelise ukuhlohla njalo yinto elungisekayo leyo.
Emidlalo neqale ngehola lesithathu emini ngaseNational Sports Stadium iqembu leDynamos linqobele yada nge-1 kanya okutsho ukuba selile miklomelo elithumi lesikhombisa phezu kwengalane yemiklomelo njalo lalo selifinyelele ukuyadlala kusigaba esilandelayo somncintiswano. Emdlalweni okusenkundleni emandaba iqembu le-FC Platinum libhaxabulele wawa ngefuko kanya golunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe lamaMighty Warriors linqotshwe nge-3 kanyanga leTanzania. Emdlalweni walo wakuqala umncintiswano wenkezo yeCOSAFA okhutshelwa elizweni laseSouth Africa iqembu leZimbabwe leTanzania kusibaya sikaGroup B ndawonye leBotswana kanye leSouth Sudan. Njalo emdlalweni wakuqala namhla ekuseni eleBotswana litshaya leSouth Sudan nge-7 kanya. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES-5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook bu-VOA Ndebele laku-Twitter bu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
My fortune, need be a stool, a son. Gamma when a tandali be, need be a flexi cable, need be a bay one. Gamma when a tandali be.
Singeke ehlukane isihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela
Msekeli kamongameli welizwe mnumzana Constantine Chiwenga uxwayisa abalimi ukuthi baqakathekise umsebenzi wabo basebenze bengadlali emapulazini. Umahluli omkhulu weZimbabwe uJustice Luke Malawa lamhlanje ufungise abahluleli abathobami nomunye ukuqala umsebenzi emthethwandaba waphezulu we-High Court. Siphendukile imidlalo yenguqo yomncintiswano wengezo yeChibuku Super Cup ehle yaqala namhlanje enkundleni ezijiyeneyo zelizwe. Silugqiba-ke lapha uhlelo lethu namhlanje olivalelisayo ngaphakathi esitolamayo. Sithi asidibaneni
kusasa ekuseni ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona
Lilani
Murara.